manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kava tereri, tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wechipiri, Gumiguru 10, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda votaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota icho chaparurwa nhasi mudzimwe nzvimbo sezvo chirongwa ichi chiri kuitwa mumatunhu mashoma panguva imwe chete. Nyanzvi dzozeya zvinoreva kuvandudzwa kwedare remakurukota uko kwakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika Robert Mugabe pakatariswa nyaya yekuvandudza upfumi wenyika. Studio 7 inoita hurukuro nava Patrick Chinamasa avo vakabviswa pachigaro chekuvagurukota rezvemari panguva iyo vaipinda musangano wemakurukota ezvemari muWashington DC nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi tichiva kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti riri kushushikana zvikuru neurongwa webiometric voter registration uhwo rinoti hauna kudzidziswa zvakakwana vanhu vanofanira kunyoresa. Sangano iri rinotiwo rafamba munzvimbo dzakawanda rikaona zviri kuitika muchirongwa ichi. Ratiwo vanhu vari kunetsekana kuwana magwaro ekunyoresa kana kuti maafidavit zvikuru kumaruwa akaita seMutoko, Chipinge, Chimanimani. Uko rinoti vanhu vari kuratidza kusaziva zvavanofanira kuya nazvo kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. ZPP inotiwo sangano reZimbabwe Electoral Commission rinofanira kusimudzira dzidziso kuvanhu uye kujekesa mari inofanira kubhadharwa nevanhu kana vachina kusainirwa magwaro avo nemadzishe kana vamwe vakuru vakuru mumatunhu avanogara. Tanonoka wandi weStudio 7 abata mukuru weZPP muzvare Justina Mukoko kuti tinzwe zviri kuonekwa nesangano ravo muurongwa weBVR uhu.
Tine zvinyunyuto zvakati kuti ndofunga chimwe chiri kunyanyotineta inyaya yekuti dzidziso ine chekuita nekuvhota yanga isati yanyatsofamba kwese. Saka kune dzimwe nzvimbo kwanga kuchivhurwa kuchishaika kana munhu umwe chete anenge aripo kuratidza kuti mashoko aya haana kufamba. Mune dzimwe nzvimbo zvekare vanhu vanga vasiri kuziya chikonzero chavari kuendera kumasenta iwayo. Vamwe vanga vari kutofunga kuti vari kuenda kunoongorora kuti vaone kuti mazita avo aripo here. Havana kuziya kuti vari kutoenda kunonyora. Vamwe vanga vaendawo ne malaisensi avo kutyaira motikari chinova chinhu chisingatambirwe seform of identification nekuti mashoko aya haana kunyatsofamba. Asi tikazotarisa nyaya iri kunziyo proof of residence ndo yanyanya kuita matambudziko makuru. Vheki iri kupa inonzi VR9 form rekuti munhu unonyora sozosainirwa nacommissioner of oaths. Fomu iroro harisi kutengeswa.
Vanhu venyu vari kutaura kuti chinyi kwavari kuongorora
kumaruwa. Tiri kunzwa kuti isusu vamadzishe nana sabhuku vari kubhadharisa vanhu kuti vavanyorere tsamba dzekuti munhu anogara munzvimbo iyoyo. dzinova mari vanhu dzavasina.
Shamunoda kuti chigadziriswe nekukurumidza pari zvino chii?
Chatiri kuda kuti chigadziriswe nekukasika ndechekuti mari dziri kubhadhariswa vanhu kuti vanyorerwe tsamba yeproof of residence dai dzabviswa nekuti vanhu havana mari idzodzo. Zvichapedzisira zvaita kuti vanhu vasaende kunonyoresa nekuti mari dzacho havana.
Dai
zvangotaurwa kuti kana munhu ari kunyorera munhu proof of residence tiri kungonyorwa pachena patina mari inobvi.
Musa Regisina Mukoko ndiwo mukuru weZimbabwe Peace Project vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Veruzhinji pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kuvandudzwa kwakaitwa dare remakurukota nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe hakuna zvakunobatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Nyaya iyi yatumirwa nemutoreri wenhau Thomas Chiripasi asi tikaiverengerwa naMike Hove weStudio 7.
Veruzhinji muHarare vakaita sava Francis Machimbidzofa vanoti zvichitevera makakatanwa ari muzanu PF munhu anonyanyorasikirwa zvikuru nezvakaitwa navaMugabe ndiva Emerson Mnangagwa avo vakadzingirwa makurukota maviri anovatsigira vachinga Dhuve naamai Priska Mpfumira avo vanonzi vari muchikwata cheTeam Lacoste. VaMachimbidzofa vati gurukota idzva rezvemitemo vaHappyton Bonyongwe avo vakatsiva vaMnangagwa segurukota rezvemitemo havana zvakawanda zvavanokwanisa kuvandudza mubazi iri nenguva pfupi yasara kuti sarudzo itsva dziitwe.
Akabhineti tsvakaiswa naMugabe zvakafanana nokuti haana zvaakatomboita. Otherwise deni akangorega zvakatodaro zviri nane bhosi ukatora munhu anenge Bonyongwa anoziva chii kuministiri yapowa yejustice. Ndonazvokuti hazvina zvazvinobatsira ende hazvina zvazvinoyamura vana veZimbabwe.
Nhengo yeMDCT vaShakespeare Mukoi vati kudomwa kwemakurukota matsva kwakaitwa navaMugabe kuedza kugadzirira sarudzo dzegore rinouya. Kunyange hazvo vaMugabe vakati vanhu ava vakapiwa zvigaro izvi nekugona kwavo basa.
Nyaya yereshuffle yekabhineti yakaitwa naRobert Mugabe haina zvizhinji kana kuti chimwe chete chainogona kunge ichichinja, nekuti dambudziko ratiri kutarisana naro senyika idambudziko relegitimacy. Iko zvino izvi muri kuona takatarisana nesarudzo dzeutungamiriri hwenyika. Sarudzo idzodzo dzikasafamba zvakanaka, the problem yatinayo kana kuti dambudziko ratinaro mukati menyika inoi reillegitimacy rinongoramba riripo. Saka kunyange ukatora nyanzvi dzinoziva nezveikonomi, ukatora nyanzvi dzinoziva nezvemari, nyange ukadzipa portfolio yakaita sei, as long tine an illegitimacy crisis hazvigoni kunge zvichichinja chino.
Asi imwe nhengo yezanu PF Muzvare Chengetai Magwaza vanoti vanhu vakadomwa navaMugabe ava vanhu vanokwanisa kuisa mabasa avo uye vachange vachibatsirwa nenyanzvi dziri mumapazi avachange vachitungamirira.
Kusarudzo kwakaita makurukota aya navaMugabe zvinoratidza kuti vanhu vavanovimba navo mukushanda basa muhurumende. Tikatarisa pakushanda kunoitwa maministries, mapermanent secretaries, ndo vazhinji vacho vanenge vakadzidzira basa rinenge richida kuitwa maministries. Saka ndo vanotakura mutoro wese wekubata basa rinenge richiitwa. Maministers vangori mafigureheads semaonero angu.
Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisairo Hanya vati pane zvinhu zvitatu zvingadzidzwa kubva mukuchinjwa kwakaitwa mamwe makurukota ehurumende navaMugabe neZuro.
Zvitsva yakaiswa navaMugabe inoratidza zvinhu zvitatu. Inoratidza nyaya yekuda masimba kana tingati power, patronage negridi. Kana tichitaura nyaya yemasimba munotaurira vanhu vakafanana navaBonyongwe vakaiswa navaMugabe, vaMupofu vakaitwa minister of home affairs. Ndo zvinoratidza kuti vaMugabe ipapo vanga vachiruka nyaya yemasimba nokuti vaBonyongwe vatora masimba neministry yakagadzirwa naMunangagwa inokosha uringori leader wehouse.
Kunyange hazvo muzanu PF muine makakatanwa ekuti achatora matomo kubva kuna vaMugabe ndiani, varuhanya vati kuchinjwa kwakaitwa makurukota aya hakunei nekubvisa mapapiro avaMunangagwa avo vanonzi vari kuda kuzotora masimba kuna vaMugabe kana vachinge vabva pachigaro. Varuhanya vati vaMugabe munhu ari kuda kutofira pachigaro.
Vamugabe vananga kuonga kuna mapapiro kungo challenge vamugabe. Mapapiro hapana mapuna ni kwanza ila mapapiro. Kana uri mpolitiburi inochewa na vamugabe. Kana uri mcentral committee inochewa na vamugabe. Kana uri mwende inochewa na vamugabe. Tinenya kwanza mapercentions not chokwadi. Muna ni mapapiro cheche muzanu kumburukano kutu mwende vamugabe.
Chakadai, makurukota akadomwa na vamugabe nezuro, ayatora mhiko dzebasa nhasi, achibva atopinda mumasangano emakurukota ehurumende. Nyaya iyi yatumirwa nava Thomas Chiripasi, ari muHarare, mukaiverengerwa neni, Mike Hove.
Vaimbova gurukota rezvemari vapati chinamasa nezuro vakaudza Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 kuti vakange vari muWashington kuzopinda mumisangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iyo yatanga nhasi. Vakataura izvi vari pamusangano wemakurukota anoona nezveupfumi wakarongwa nesangano reMicroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa nezuro. Mushure mekunge vapinda musangano uyu ndipo pakabva padomwa makurukota matsva vachinamasa vachibviswa pabasa ravo richipiwa vaIgnatius Chombo. Tatinzwe hurukuro yavakaita naMarvelous Mhlanganya uye vasati vaziva kuti vatorerwa basa ravo.
Ndingati tauya kumisangano yeIMF neWorld Bank. Reserve Bank Dr. Mangudya ni wamwe staff yao tine ma chief executive officers ema banga yedu ekumusha ZB Agri Bank Standard Chartered Barclays Bank ne wakati wande wari kuno FBC wari kuno inonda uya na permanent secretary we ku ministry we ku finance tiri kuno chinonyanya kutiunza kuno ima meeting e World Bank na IMF senyika tiri nhengo ye World Bank na IMF so pama meeting aya patenge tichisungirwa kuti tiripo asi izvo tinowanzo kuuya tine delegation yakati kuti ngechekuti panoita misangano yakawanda tingati ma side meetings ndio nguva yatinosanganawo nema financiers anubva kune dzimwe nyika tichiedza kuronga kuti tingawane herewo capital inokwanisa kunge ichiuya kumusha either yekukwereta kana kuti inenge iri equity yotinoti investment equity bva kuChina kuEurope kuAmerica nekuAfrica tinenge tiri kuno kwesvondorese.
Asika vachinamasa muri muno panguvapo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari. Takanzwa kuti kwakutoshandiswa ikoo mari dzakadai semaranzi nezvimwewo zviri kufamba sei panyaya dzemaridzi.
Zviro ndingati zviri kufamba nemutsetse uyo takatara kundoti bedzi zvinotora nguva. Icho ndinoda kuzivisa vateereri ndechekuti zvizhinji zvotakaita zviri kufamba. Tikatora production yegold. Ndinoona inini ndichipinda pa Ministry of Finance muna 2013. Nyika yaiproducer 12 metric tons yegold. Gore rapera takasvika 22.8 metric tons. Tikaongorora futi ku platinum tinoona ma production ari kukwira. Tikaongorora ku ferrochrome zvimwe chetezvo. Ku nickel zvimwe chetezvo. Ku agriculture gore rino tine maguta atisatamboona. Nyaya iyo wataura ye currency. Hapana nyika inoti mari yese iri mubhanga inofanira kunge iri cash.
Awo vanga vari vapatri chinamasa vaimbova gurukota runoona nezvemari vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Magatirira kunepenyura vanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reHuman Rights Watch rinoti mauto emuRwanda anogara akaita vanhu kafira mberi kuvapisa nemagetsi uye kuvarova senzira yekuti vabvume mhosva dzavanenge vachipomerwa. Ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidzawo kuti kune vanhu zana nevana avo vakasungwa ndokuchengetedzwa zvisiri pamutemo munzvimbo dziri pasi pemauto emuRwanda pakati pegore ra 2010 na 2016. Thank you. varwisi vemoto mucalifornia varikuenderera mberi vachirwisana nemoto unonzi wauraya vanhu gumi nemumwe ukuwo zviuru nezviuru zvevanhu zvichinzi zviri kutiza misha yazvo. Hapana ari kuziva kuti moto uyu wakakonzerwa nei kunyangwe hazvo moto yakadai ichigara ichiitika mucalifornia panguva dzino. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vatoresa mhiko makurukota ehurumende avakadoma nezuro mudare ravo ravakavandudza. Mumwe atora mhiko nasi ndiDr. Ignatius Chombo avo vave gurukota rinoona nezveupfumi idzva. Ko, vaChombo avo vakaita zvidzidzo zvakanangana nedzidzo vangakwanisa here kumutsiridza upfumi hwenyika? Nengo yezanu PF inomirira Harare East mudare reparamende vaTerence Mukupe vanoti vaChombo vanoda kupiwa nguva kwete kuponderwa musaga.
Of course chinhu chashamisa vanhu vakawanda kuti aChombo aitwa minister wefinance, nekuti vanhu vanenge vachitarisira kazhinji kuti tanofana kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance. Asi chamunoona ndechekuti I think the last time pakapedzera kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance kuti aite finance minister, I think chakapedzera navachambati ngavamboa panguva voona kuti vanoifambisa sei minista.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti kuti bazi iri rishande zvakanaka zvinoda kuti hurumende idhonzere divi rimwe chete.
VaChombo navaChinamasa vanhu vagara vari mugovernment kwenguva yakareba, maministra vakashanda ese havana chinhu chavakanyatsokuita chekuti chatingati chavakaita chavakachinja mugovernment. Saka ndinoona kuti kungotenderedza vanhu.
Ko, vamwe vaimbovawo makurukota ezveupfumi vanoona sei kudomwa kwavaChombo uku? Dr. Simba Makoni avo vave kutungamira bato rinopikisa remavambo kuSiledon vanoti kudomwa kwavaChombo uku hakuna zvakunobatsira nekuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Kungosudurisa munhu kuti enda unotamba uri apo itimu yacho yese isingagoni bhora unotarisira zvakasiyana sei? Saka hatingooni kubviswa kwavaChinamasa chete, kutenderedza kwavakaita vanhu kubvisa vachiisa zvese hazvina zvazvobatsira nyika.
Vaimbovawo gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti hapana chiri kuchinja nekuuya kwavaChombo.
Chekutanga paRichard Falling General ndepekuti kune to the ordinary people, kune vanhu vari kuzvifambiro zvavo kungai kutoloto kodzani kudotito kuchenda mbuya. The Richard Fall is meaningless, it will not make a difference kune vanhu kune munhu mutema. However, this Richard Fall it's a vicious reshuffle iri kuratidza kuti nyaya dzemafaction muzanupiyefu dzawandisa.
Vabiti vanoti havo vaChinamasa vanenge vangavaremerwa nemutoro uyu.
Uchatoda vana vekuHarvard, vana vekuOxford kuti vanyatsoita unpack the impossible thing which he has done. He has created economic deformity chinosanganisa mafeatures eeconomic recession chabatira manje nehyperinflation. So pana chinamasa he should have been fired, but kuti mozoti waChombo anarane economy munonyepa. Zvakafanaka nekudaidza tere moti tere ngarichengete mbudzi nehwai hazvigoni.
VaChombo vari kubva vatambirwawo nebudget yavo yekutanga inofanira kuparurwa mwedzi unouya. Izvi vari kuzviita havo kunyange hazvo vaChinamasa vainge vave pedyo nekupeta urongwa hwavo. Tabvunza vaMukupe kuti vanoona sei nyaya iyi.
Handisi kuti pane nguva yakareba yekuti vaite any impact yakakura. Saka I think chinhu chekungotiwo pabudget rogadzirwa rinenge riri riri budget rine chekuita navaChinamasa kuzvivanga chidrive issue yacho.
Kubviswa pachigaro kwavaChinamasa kunotevera kunetsana kukuru kuri kuitika mubato reZANU-PF uye nyaya yekuti vaMugabe havana kufara nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mazuva mashoma apfuura vachiti mubato mavo mainge mapindwa naPongwe kana kuti naJudas Iscariot aida kushandisa kukwira kwemitengo yezvinhu senzira yekuti hurumende yavo ipandukirwe nevanhu. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti vachashanda nemakurukota matsva akadomwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. vamangudya vari muWashington umo vari kupinda mumisangano ya World Bank ne International Monetary Fund pamwe na vachina masa iyo yatanga nasi kati inzwei hurukuro yavaita na Mavilas Mhlanganya huye
tatona masaya na hasi tiri kuno ku Washington sakazore kuti Zimbabwe inofa kuenda mberi nebasa rayo kunyika isumuke zvakanaka tajinyika iri kuexpanda inofa kuenda zvino kuexpanda saka we wish those new ministers very well in their new portfolios kuti vashande zvakanaka nyika izvo isibudire zvakanaka ndizvo zvine kuudza izvo
sanga mungati mabond notes aya ari kushanda here sematarisiro amama akaita nekuti vazhinji vari kuti aiwa vamangunjika vakati kana zvisina kufamba inini ndichasiya basi pakamira sei pa
Nda pindua nwe Mavilas kuti mabonus arushana zvakanaka. Mabonus akaiswa kuti vai promote my exports. Nati my exports akakwira by 40%. Hakuzvenda riko kwe Mavilas. Andiba kufunze vunzo wakapusa. Kuti uzo bonus arambodze ndokubvise shortage shortage. Bonus ndokuita improve my exports e Zimbabwe. Chinchi Zimbabwe problem ndezi Zimbabwe ndezi. Ndekuti ku Zimbabwe atina foreign currency. Ufaino vhupu foreign currency kuma exports. That's what remittances. So those people are for incentive. It owns more foreign currency. So bonus to share the financials. Anesi mune kuna wengu kwenye kwa kasi ya nikuangu.
Chombo enda panyaya ye my bureau to change uye shetakambo panyaya ye maranzi. Sindu wachanga achisha nchiku wa shuru kufamba si.
Takati maranzi adi part of the multi current system in Zimbabwe. Adi skuta adopti maranzi is the currency. Adi mokari. That question is by Dandik it does not make sense because maranzi is part of the multi current system. What you cannot do is to change the multi current system or shanty maran chat as in a sense. Ungating is a gold, $1,000,000. Pouching of boomerangs, some sort of no poor softer current, putting a platinum, $1,000,000, who poor rand, as in a sense. So unless we change our poach query change, Chimaran, you want a maran in Zimbabwe. So banners we know. Zimbabwe is a shallow condition, some multi currency system. Period.
Those
are fake news. And I said, I don't want to comment on fake news.
Konyaima bureau
is changed at Rukun. They will change. Don't go to your. I think it's a foreign kind of road. Foreign currency, just like beer in Zimbabwe, no more legal license. Une nyama unifaa ni butcher's license. Une shop for shop license. Saka same name for one license.
Avo vanga vari governor we Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya vachitaura na Mavilas Mhlanganya uye vari muno muWashington DC. Panya ikunyeswa kwa voti regai timbonzwa kubva kuti zviri kufamba sei kuBulawayo kusimudzirwa kwekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota kwatanga nasi munzvimbo dzakasiyana siyana munyika vamwe vanhu vari muBulawayo vachichema chemawo kuti mutemo wekuti vanonyoresa vanofanira kuve nemagwaro anoratidza pavanogara ari kuvakanganisa ngatinzwe nyaya ina taurai shava
Ongororo yaitwa ne Studio 7 yaratidza kuti vanhu vange vachinyoresa panzvimbo dzakasiyana siyana dzekunyoresa muguta reBulawayo pasina zvimhinga mpenyu zvakawanda. Mumwe weavo vanyoresa amai Nyarai Gwari vaudza Studio 7 kuti vakwanisa kuita izvi munguva pfupi sezvo vange vaine zvose zvange zvichidiwa.
Kuregistra kwandaita hakuna hako kundineta zvikuru nekuti ndangoya ndine marequirements sekuona kwandakaita paadvert pa TV. Kana tikamaidzana nenguva ndofunga tinogona kuvhota hedu zvakanaka kuregistra kuvhota zvakanaka tikasamirira last minute
asi vamwe vanhu vakawanda vange vachida kunyoresa vange vachitadza kuita izvi nekuti vange vasina magwaro anodiwa anoratidza kuti vanogara kupi kana kuti matsamba anopa uchapupu hwepavanogara proof of residence amai Gwari vati vaona vanhu vakawanda vachitadza kunyoresa nekuda kwedambudziko iri
vanhu vazhinji vari kushayiwa requirements especially proof of residence Vashinji vari kudzokera nekuti proof of residence havana ende vashinji vane chido chekuvhota asine nyaya yeproof of residence iyo ichavatadzisa kuvhota saka zvizhinji izvi zveprocess yavo yakarongeka zvikuru kana uine marequirements ako unongosvika nekutosevha ipapo chero makiza asati aveko
VaRonald Mbemi ndemumwe wevanhu vanyunyuta pamusoro pemutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro epavanogara vachiti kuve nechitupa chinoratidza kuti uri chizvarwa cheZimbabwe ndizvo chete zvakafanira
Nyaya ye proof of residence ichatinetsa. Nyaya kuti umwe landlord anenge asingadi nemapapers ake. Isusu ngatingo register sekuti munhu arugara munombla wayo. Ko register tanogara pa house number yakati. Tura house number bose. Fingerprint nderimwe chete. Ripa chitupa, ripa certificate kuchitora chitupa chako. Kwa registrar. Is the same person ya munoona chirumganda wa Harare, chirumganda wa Masvingo, chirumganda wa Bulawayo. Anyway, pane registrar. Ta, waso, we have that problem. Mekuti, why, paku nzi, we are proof of presence. Why kumamisha moita sisi?
Mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara unoitirwa kuti veZimbabwe Electoral Commission vagokwanisa kunyoresa vanhu pamapolling station ari pedyo nepavanogara sezvo musarudzo dzinouya vanhu vanenge vachivhotera papolling station yavakanyoresa. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti James ati haone chinonetsa vanhu pamutemo wekuti vave nemagwaro anoratidza pavanogara achiti izvo zvino zvinogara zvichiitika kana munhu uchida kuita zvakadai sekuvhura akaunti kubhangi. Ati kunyange hazvo achiroja akwanisa kuwana gwaro rinoratidza kuti anogara papi zviri nyore uye akwanisawo kunyoresa zvisina dambudziko. Izvi zvatsigirwawo naBrian Ngundu.
Vezeki ndichandoda kutanga kutaura kuti havarikubata vanhu zvakanaka. Hapana zvinombonyanyorema dambo uya pekutanga. Ndisina mapepa akati kwanei ndashotirwa neafidavit ndikadzokera ndikanogadzisa afidavit ndikanotendirwa nacommissioner ndikazodzoka ndikauya kuzoregister everything is in process nditori nereceipt yacho izvozvi right now ndiyanzi ndisarasa receipt yacho ndinofara chaizvo zvikuru ndam ready prepared to go and vote for next year.
Mumwe wevechidiki Jonathan Ngomo uyo atanyoresa kuti agokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwake ati afarawo kuti akwanisa kuita izvi uye ari kutarisira kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa16 Gumiguru. Kuchaitwa zvimwe zvikamu zvitatu munyika mose uye chikamu chinotevera chinotanga pakupera kwemwedzi uno. Pari zvino muBulawayo mune nzvimbo dzinopfuura zana pari kunyoreswa vanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa 25. Munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Ku Epworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Netafara; Ku Manicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South; Musikavanhu, Chimanimani East and West; Mutare, South East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South; Musikavanhu, Chimanimani, East ne West; Mutare, South ne West; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Zarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North, West ne South; Mutoko, East, North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami; Hurungwe, Magunje, Central, East, North, ne West; Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North; Mwenezi, East, ne West; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East, ne West; Binga, North, ne South; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane; Insiza, Insiza, North, ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumuni; Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
tinotenda PJ vateereri musakanganwe yekuteerera chirongwa chedu cheLive Talk The Connection apo ndingamiri ngomo achanga achitaura nevechidiki nenyaya dzekunyoresa kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.